Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 27, 2023. Makateerera kuStudio 7 nevhenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I continue to maintain my innocence kutaiwa handina zvandakaita asi zvinhu zvatotarisira nekuti maringe nenyika yedu nemainzirwo anoite zvinhu ndo chaizvo tachitarisira kuti vanogona kudaro kunyange pasina mhosva.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vobatwa nemhosva yekuti vaida kupesvedzera Mhiri Zhonga.
Zvatikunovaka apa isingori nyaya yemareforms base, inyaya yekuti kana takugavhena tive neushamari nevanhu vatonzwanana navo vari kunzwisisa nyaya yeZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reTriple C vaNelson Chamisa voenda kuSadik neAfrican Union vachiti vapindire pachine nguva kuedza kugadzirisawo matambudziko asangana nenyika.
Handioni pane chikonzero chokuti Chamisa nevanofamba naye vamanye kuSadaki kana kune dzimwe nyika vasina kutaura.
Asi ZANU-PF inoti Triple C inofanira kutanga kutsvaga kuyanana munyika isati yarova bembera kwavakidzani. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remagistrate rati nhasi mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakapara mhosva muna 2020 yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine Mhiri Zhonga mukati. VaNgarivhume vachapiwa chirango chavo mangwana. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaNgarivhume vanonzi vakanyura padandemutande ravo reTwitter muna 2020 vachikurudzira veruzhinji kuti vaite Mhiri Zhonga vachiratidzira pamusoro peuori uhwo vaitirwa tekeshera munyika. Mutongi wedare amai Feres Chakanyuka vati kunyange hazvo VaNgarivhume vairamba mhosva iyi, dare raona zviri pachena kuti mashoko avo aikurudzira Mhiri Zhonga zviri pachena. Gweta ravaNgarivhume muzvinapfundo Love Momadhuku vanoti dare rasvika pamutongo waro mushure mokuramba umbowo hwavaNgarivhume.
Dare rasvika ipapo nekuti ratanga ratsawirana nezvatanga richitaura zvekuti Twitter account haisi yavo, uye vestate vanga vasina kunge vakakwanisa kuchegeta kubva kune Twitter kuti vatsaurwe kunzi iTwitter account yavaNgarivhume. Dare razviramba rati aiwa manyepo makazombozvifunga leta izvozvo response iyoyo, but otherwise izvezvi izvi vavati vane mhosva, saka mangwana taakuuya kuti vada kuvapa mutongo upi.
VaMadhuku vanoti VaNgarivhume vanogona kukandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu asi vacharwisa kuti vasaenda kujeri.
Of course vanokwanisa kuendeswa ijere imprisonment even up to 6 months or more, mutemo unotaura zvinokwanisika kuitika izvozvo, but isusu mangwana tinenge richiti aiwa hausi nyaya yekuti vaendeswe kujere, inyaya yekuti vanopuwa ino suspended sentence kana vongozi vabhadhare fine.
Ivo VaNgarivhume vaudza Studio 7 kuti havana mhosva yakapara asi kuti vari kushungurudzirwa nyaya dzematongerwo enyika.
Twitter account yavari kutaura nezvayo inonzi Ngarivhume, I never owned such a Twitter account, saka I continue to maintain my innocence kutaiwa handina zvandakaita asi zvinhu zvatotarisira nekuti maringe nenyika yedu nemainzirwo anoite zvinhu ndo chaizvo tachitarisira kuti vanogona kudaro kunyange pasina mhosva vokuti une mhosva.
Vamwe vakasungwa vachipomerwa mhosva imwe chete vanosanganisira mutori wenhau Hopo Chingono, mumiriri weZengeza West muparamende vari nhengo yeTriple C, vaJob Scala pamwe nemunyori wemabhuku ane mukurumbira pasi rose Tsitsi Dangarembwa. Chingono akawanikwa asina mhosva panyaya iyi asi Dangarembwa akabatwa nemhosva akabhadhariswa faindi. Mune imwewo nyaya, mukuru wekambani ya Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe, uye vaimbo vemumiriri weGood West muparamende vatongai Muzenda, vakashaya nezuro Maneru munjozi yemumugwagwa mumusha weBorodale. Hanzvadzi yavamuzenda avo vakambo vemutevedzeri weGurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu, Senator Tsitsi Muzenda, vaudza Studio 7 kuti vamuzenda vakashaya nezuro Maneru vave kutosvika kumba kwavo.
Ndangodzvati vakati vakutoda kusvika kumba ndobva vaita apes vangotofira ipapo.
Vamuzenda vasiya mudzimai nevana vaviri. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yekwamuzenda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuita rwendo rwekunosangana nevatungamiri venyika dziri mugungano rekuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe neAfrican Union nechinangwa chekuedza kuti masangano aya abatsire mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachamisa vanonzi vakatarisirwa kutungamira chikwata chebato ravo mumazuva mashomo ari kutevera chichanosangana neutungamiriri weSADC pamwe neAfrican Union vachitsvaga nzira dzekuti masangano aya angabatsira sei kugadzirisa zviri kunetsa munyika pamberi pesarudzo. Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wemutauro weCCC vaGift Ostalos Siziva vati nyaya dzavachasimudza kuSADC neAU dzinosanganisira kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi zvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzinobata nyaya dzesarudzo.
Tine nyika zakati komberedza vana South Africa, vana Botswana nedzimonyika, vana Angola, hama dzedu kuti vanzvise, vana Kenya, my important capitals. So tichange tine unzvanyi hwevanhu vari kunzvisisa, vanhu vari kunzvisisa nyaya yeinternational relations, vanhu vari kunzvisisa kukosha kweukama hwedu nedzimwe nyika. Zvatiri kunovaka apa haisingori nyaya yemareforms bese, inyaya yekuti kana taakugavhena tive neushamari nevanhu vatonzwanana navo vari kunzvisisa nyaya yeZimbabwe, nekuti Zimbabwe inofanira kudzoka into the Committee of Nations.
Asi vanokokera nhengo dzezanupf muparamende vapupura itogarepi vati vachamisa nebato ravo havafaniri kuita bembera vachienda kunze kwenyika vasina kutsvaga nzira dzekugadzirisa zvavanoti zviri kunetsa vari muno munyika.
Itsika yavo yokuti kana kune zviri kuitika munyika kana maevents angava neinternational test akanga ari muno muZimbabwe, vanomhanya-mhanya nokutaura zvinosvibisa zita renyika. Handioni pane chikonzero chokuti Chamisa nevanofamba naye vamanye kuSADC kana kune dzimwe nyika vasina kutaura kana kusumudza nyaya dzavanoti dzinovanetsa muParliament of Zimbabwe. Munova imo munotaurwa zvose navamiriri vevanhu vemuno muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati rwendo urwu rwakakosha zvikuru sezvo bato reZANUPF richipomerwa mhirizhonga kunyanya munguva yedzisarudzo.
Political terrain yemuno muZimbabwe munhu wese anoiziva kuti kana kusina maexternal observers or kusina anything pushing inoitwa neAU and African Union tinogona kuona zvimwe zvinhu. Saka vanhu vanoda kuona opposition or vatungamiriri vavo vachiita something. Saka diplomatic offensive is one of the somethings that dziri kutarisirwa nevanhu.
Vane ruzivo nezverwendo rwavachamisa nechikwata chavo vanoti dzimwe nyaya dzichasimudzirwa pamisangano yavachaita nevatungamiri vemuSADC neAU dzinosanganisira kurambidzwa kwemisangano yebato ravo uori pamwe nekushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala avo vave kuda kusvitsa gore vari mujeri vachipomerwa nyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Vatogarepi vati nyaya yavaScala inyaya isingafaniri kupindirwa nemamwe mapandiko ehurumende sezvo vachiti vematare vanoshanda vakazvimirira.
Isu sehurumende yeZimbabwe tinoziva separation of power. Judiciary inoita basa rayo. Scala ngaapedzerane nematare.
Vasiziva vatiwo dzimwe nhengo dzebato ravo dzakadomwa mazita adzo pakati pevachazokwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dziri kuuya dziri kushungurudzwa nevari kufungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF.
Ndosaka takazoti aiwaka zvingaita here kuti makandidati ari happy neprocess, macitizen ari happy neprocess, asi kuoneka vakomana matsotsi vanenge vane masuti eblack vakapfeka mangirano neblack vachiti tipei list, kolisi muda kurishandisei.
Bato re-CCC riri kuchema-chemawo kuti harina kupiwa gwaro revavhoti kunyange sarudzo dzave kusvika pedyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nemamwe makambani ehurumende mashoma nenyika yeAmerica nedzimwe dzekumawirira hazvirambidzi mabhizimusi kana makambani enyika iyi kuti asime mari muZimbabwe. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kuZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF mumbulawayo, mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Meg Riggs, vanoti nyika yavo inofara kuti yakwanisa kudzoka kuzoratidza kudyidzana kwayo neZimbabwe pagungano iri mushure mekumbomira kuita izvi kwemakore anechitsama. Vanotiwo pane boka rakaparurwa munguva pfupi yapfuura reUnited States Chamber of Commerce rinobatsira makambani nemabhizimisi enyika mbiri idzi kuwana mikana yekuita mabhizimisi.
A lot of people know PEPFAR, they know where they get their ARVs, they know they've got tested, but they've forgotten that PEPFAR is the United States government. And so this year our booth is really celebrating 20 years of success in fighting HIV/AIDS, working with girls to make sure their dreams come true.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoti kudii pamusoro pemashoko hurumende ekuti zvirango zviri kukanganisa upfumi hweZimbabwe, Amai Riggs vati hazvisi zvirango asi hori hunokanganisa upfumi hweZimbabwe. Vakati makambani ekuAmerica akawanda anoda uye anobvumidzwa kusima mari muno, asi vatiwo America ine mitemo yakajeka inorambidza makambani enyika iyi kusaita bhizimisi rine zvehori mukati.
If Zimbabwe tackled its corruption problem, American companies would come. American companies are interested. They want to know that they can do business fair, with integrity, and for everyone.
Asi vachipindura, mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati zvirango zvauraya nyika. Asi mumwe wevatauriri webato rinopikisa reCCC vaFelix Mafa vane maonero akasiyana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende vanogara vachichema nerekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica nedzimwe nyika dzekumadokero zviri kuvhiringidza nyika. Asi mumashoko avo vachivhura zviri pamutemo, musangano weInternational Business Conference paZITF neZuro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati kushanda kwemakambani emunyika kuri kuramba kuchikura uye vekunze vari kusima mari muno vari kuwedzera, vachiti izvi zvinoratidza kuti chinangwa chehurumende chekuvaka ukama nenyika dzepasi rose chiri kubudirira. Vakati vose zvinogaro taurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Zimbabwe yakavhura maoko ayo kutambira vemabhizimisi vekunze vanoda kusima mari munyika. Vachiwenga vakati zvakakosha kuti vemabhizimisi nemakambani vaite mabasa avo nenzira dzakanaka vasingaite huori.
The President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, has declared zero tolerance to corruption. Therefore, do not be found on the wrong side of the law.
Mumiriri wenyika dzemubatanidzwa weEuropean Union Vajobst von Kerkman, avo vakataurawo pamusangano uyu, vakati pane mukana mukuru wekuvandudza kutengeserana kwemakambani nemabhizimisi emuZimbabwe neemuEU. EU iri kuratidzira kekutanga segungano kuZITF sezvo makore adarika nyika dziri mugungano iri dzairatidzira dzakazvimirira. Asi vakatiwo kune vakawanda vekunyika dzekumadokero vanoona Zimbabwe isina chimiro chakanaka.
When I ask companies in Europe, I must say there is also still there's a negative perception about Zimbabwe. And I think it is important to work on it.
Gungano reZITF rakatanga nemusi wechipiri uye mambo muswati vechitatu venyika yeEswatini ndivo vachavhura gungano regore rino zviri pamutemo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe 49 kana kuti 47 zvakatengerwa matikiti endege kubva kuSaudi Arabia mushure mekutiza hondo kuSudan zviri kutarisirwa munyika mangwana. Hondo yemuSudan iyi inonzi yauraya vanhu vanodarika vanoda kusvika 500 uye vakawanda vakuvara. Mauto ari kutungamira nyika iyi ari kurwisana zvakasimba nechimwe chikwata chakavapandukira cheRapid Support Forces. Vose vari kurwisana ava vari kuramba kutambira kurudziro yekuti vambokanda zvombo pasi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abatava mugejo.
Masikati akanaka vaZulu. Tiri kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvazviri kuSudan. Zvatikabudisa kuSudan kune hondo tikavaendesa kuSaudi Arabia. Vachasvika kuno kuZimbabwe, takavatengera matiketsi okuti vasvike kuno kuZimbabwe mangwana. So gurupu rokutanga richasvika kuZimbabwe mangwana.
Saka mungaziva kuti chimwe chikwata chasara kuSaudi Arabia ichi chinosvikawo kumusha rini.
Vakasara vari kutengerwa matikets. Matikets endege. Gurupu redu rine vanhu vakawanda, vakawanda zvokuti hatikwanisi kuwana matikets ese nguva imwe chete. So hatingati pane vakasara, vanhu vese takavabudisa tikavaendisa kupi? KuSaudi Arabia. So pane avo vanenge vasati matikets tinongoti matikets atawana totengera vanhu tichiramba tichidaro tichidaro.
Asi pane vamwe vakasarawo here ikoku Sudan kwacho, uye ivavo vangabatsirwa sei?
Yes, pane kwasange pane umwe wakasara wati hatisingazivivo. Haikandisei kuti hapana vakasara, pane vakasara kana kuti kudini. Asi vanhu vese vataiziva takavabudisa.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vakuru vanoona nezveutano muguta reHarare vanoti pavanhu gumi nevaviri vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera nezuro munyika, gumi nevatatu vacho ndevemuHarare mumashure mumusha wevazhinji webudiriro. Nekudaro bazi iri riri kuyambira vanhu kuti vagare vakangwarira. Vanhu gumi nevana vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga kupararira kuchegutu muna kukadzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumusangano wakokerwa nevaturi venhau vanonyora nhau dzine chekuita nezveutano vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare, Dr. Michael Vere, vati vanhu vatatu vakatobatwa nekorera.
Macases ekorera aya ese ari 11 akabva mubudiriro 1 area, and zvatakaona ndezvekuti vazhinji vacho ava vanoshandisa a well iri pa one of dzimba dzevanhu ivavava.
Vavhere vati vakatovharisa tsime iri uye vari kupa vanhu vemunharaunda yemvura pamwe nemishonga yekuchenesawo mvura.
Tinoda kuti vanhu vaende pamakliniki iri papedyo kana vachiita manyoka. Munhu wese anenge aita manyoka ngaende pakliniki iri pedyo. Chese chinonzi manyoka muHarare kana munhu achirwa nemanyoka atibhadharisi. Munhu anongoenda pakliniki ari pedyo unorapwa mahara.
Vatiwo kurwisa chirwere chemanyoka, kanzuro inofanirwa kugadzirisa dambudziko remvura nekupfachuka kwepombi dzinotakura siweji. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vati kolera chirwere chinokonzerwa netsvina.
Saka mukaona vanhu vachirwara kolera zvinoreva kuti mvura yavari kunwa iri contaminated, yakasvibiswa netsvina, uyezve maoko avo haasi kugezwa zvakakwana kana vachinge vabva kutoireti kana kunge vachinge vamhorosa vamwe vanhu vane utachiona mumaoko avo. Tinotokurudzira hurumende kuti ngaiwedzere utsanana mumadhorobha medu, ngavasupply mvura yakachena kumacitizen yakarapiwa nemishonga isina zvirwere. Ngavameke sure kuti izvo hapana sipeji inoitika. Nyaya yekuti izvo pombi dzetsvina dzinopesana nepombi dzemvura, idzo dzakaboka boka tsvina yeve ichibvi inza ichipinda mupombi dzemvura.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust, vaPrecious Shumba, vati havaoni Harare ichikwanisa kuzadzikisa donzvo rekupedza kolera panosvika 2028 sezviri kutaurwa nehurumende.
Matambudziko akawanikwa mugore ra2008 na2009 pakafa vagari vanokwana 4027. Zvinhu zvaifanirwa kugadziriswa hazvina kugadziriswa. Zvakafanana nema pombi ari pasi apa anofambisa masuwa neanofambisa mvura.
Vashumba vakurudzirawo kuti vashandi vezveutano vadzidzisewo veruzhinji matanho avangatora kudzivirirawo chirwere ichi.
Nzvimbo dzinogara veruzhinji hakuna mashoko, hakuna information iri kutenderera kuti vanhu vanyatsozive zvavangaite.
Mumwe mugari weMuHarare vaLancelot Tsikirai vati kanzuro yeHarare inofanirwa kuwanisa vagari mvura yakachena.
Tanga taku
kuona mvura yakungoenda pese pese dzoka usiku ufuma kwaedza isisiku saka zvinoita kuti vanoteka mvura kuzvirwizi zvinoverera ikoko mvura yaya ichagadziriswa ichabhorisi yakungoshandiswa.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna meya weguta reHarare vaJacob Mafume sezvo nhare mbozha yavo yanga ichingorira isingadairwi. Ongororo yakabudiswa nebazi rezveutano nezuro inoratidza kuti kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 555 ndivo vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chekorera asi pavanhu ava zana negumi nevashanu 115 vakaongororwa vakatobatwa chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Jerry Springer anozivikanwa pasi rose nechirongwa chake chaaiita patelevision chinonzi Jerry Springer Show, paiuya vanhu vachiongororwa kuti ndivo vana baba vevana here kana kuti kwete, uye pachiuya vamwe vaiita gumbo mumba gumbo panze ashaya. Angava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Anonzi afira kuChicago muAmerica mushure mekurwara kwenguva pfupi. Mumwe mukuru wekereke yekuKenya anozviti mufundisi Ezekiel Ombok Odero asungwa nhasi achipomerwa mhosva yekupa kuti vatendi vekereke yake vakawanda vafe. Zvinonzi mitumbi yevatendi vake yanga iva nemazuva ichingotorwa pakereke yake nevemamochari. Asi nyaya iyi inonzi yakasiyana neyemumwe anozviti mufundisi Paul McKenzie anonzi akaita kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 98 vatsanye kusvika vafa achiti vaizoenda kudenga voona Jesu. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nevamwe vanoongorora magariro evanhu vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu zvinotengeswa nemari yemunyika nezvikamu zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% uko kuri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kunogona kukonzeresa kusagadzikana munyika. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevatengi reNational Consumer Rights Association rinoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku zvikuru zvekudya kwasiya vanhu vakawanda vachitatarika kuwana chekuisa patafura. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vashandi vakawanda munyika vari kuti vari kutambiriswa mihoro yavo madhora emunyika ayo vanoti haasisina chaanotenga. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo zvakare vezvitoro vari kunzi vari kukwidza mitengo vachiita vachitarisa kuti musika mutema unenge uchitengesawo zvakadii dhora rekuAmerica. Kukwira kwemitengo yezvinhu uku kunonzi kwakakonzera mhirizhonga munyika dzakawanda mumakore adarika, dzimwe nguva zvichisvitsa pakubviswa kwedzihurumende pazvigaro. Asi hurumende pamwe nebato riri kutonga reZANU-PF vanoti kusagadzikana kwedhora remunyika nekukwira kwemitengo yezvinhu uku zvinhu zvinopfuura munguva pfupi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe pamwe nenhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekukwira kwemitengo yezvinhu uku.
mari yakafanana nechitubha chechirezo tinoredza hove. Chitubha chinosara chiri pamusoro. Kana hove ikabakiwa kana kuti ikanorya hwemisi, munoona chitubha chichinyura. Saka mari chitubha cheupfumi hwenyika. Mukaona akuita saizvozvo, tikatarisa zimudhora kana kuti American dollar, zvinotaridza kuti upfumi hwenyika hwasvika pakaitisisa. Saka unenge watova mucherechedzo wechinhu chitsvuku kuti zvashata. Ndosaka maona kupinyuka kwaitika. Zvinotaura kuti zvinhu zviri muzvitoro zvinokwira mutengo nokuda kwokuti zvinenge zvazvishoma. Vanozvida vawanda.
Tinzwe kuna vamandaza vamandaza, vanhu vari kuchema zvimwe chete nezvekutaurwa naDr. Zembe. Munoti
ichokwadi kuti mitengo yezvinhu yakwira, asi haina kukwira nemakwiriro ari kutaurwa nevazhinji. Mitengo inotarisirwa kunge ichikwira nekutiwo tikatarisa paauction panotengeswa maUnited States dollars. Value yedollar kana kuti mutengo wakutengwa nawo dollar wakwirawo. Saka zvaakuchireva kuti izvo muzvitoro medu muri kumakachadywa Zimbabwean dollar pane maadjustments ari kuitwa mumaprice iwayo. Asi takangodaro zvakare, tine maspeculators vakawanda vari pamusika wevatema uyu yatinoti parallel market. Ivavo ndo vari kukwidza mitengo zvisakarurama sekunzwa kwatiri kuita kune vari kutenga mari dzachona pamusika iyoyo. Saka idanho nechallenji irikupiwa kuhurumende nevanotona nemamiriro emari nekutengeswa kwezvinhu kuti vakwanise kureguleta mitengo iyoyo.
Dr. Zembe, kune vamwe vari kuti ndoo mviromviro dzekuzoti vanhu vange vachiratidzira zvinozopedzisira zvaita kuti nyika isagadzikana. Munoti nevanomaoneriwe?
Izvo ndo zviri kutoitika, izvozvo hazvikoni. Uye ndari ndida kuti ndiudze kuti zvose zvekutaurwa navamandaza ingava pfungwa dzavo zvekutaurira hurumende zvaitoka vamuturinyuve gurukota rezvemari nevamwe vaveindastri vana Dr. Sekai Nzenza kuti vange vari padare rinoizi ndo vangatitaurira zvinhu zvinoenderana nedambudziko ratarisana navanhu. Vanhu vanenge vaine shoko. Chatanga kutambudzika kwavanhu, kugadzikana kwezvinhu kana kwemitengo kunobva muvanhu. Vanhu vachiwana mabasa vachishanda. Saka zvose zvatakuona izvi zvinoguma zvasvika pakuti vanhu vosumuka vachitaridzira kuti zvakati shoko richitaurwa riri ravanhu. Hazvikoni, ndokwazviri kutoenda.
Vamandaza, munoti nevane maonero ekuti zvinhu zvakasagadzirisika nekukasika zvinopedzisira zvasvitsa pakuti vanhu vanga vachizosimuka vachiratidzira?
Aiwa, ayo maonero evazhinji kana kuti maonero evari kuona maonero iwe. Isu sevanhu veZimbabwe uyezve sebato riri kutungamirira, haisi shuwo yedu yekuti vanhu vaende mumastreets vademonstrate nekuda kwemaprices. Saka kune vaya vari kungangotaro vari kukurudzirwa kunzi vange vachinodemonstrata, kurudziro yedu kwavari ndeyekuti aiwa, hurumende yedu iri kutarisa, iri kuongorora zvese, iine shure yekuti mwana wese weZimbabwe akwanise kuwana chaanoda nemutengo wakanaka.
Dr. Zembe, pane vamwewo vane maonero yekuti iyo nyaya yekukwidzwa kwemitengo nezvimwe zvakadaro zvakanangana neregime change. Munoti iwo?
Uko kwakungotsvaga utano mugate, hakuna zvinhu zvakadero. Hakuna munhu unenge aine bhizinesi ungamboita zvinhu zvakadero.
Vamandaza, munoti?
Isu maonero edu ndeyekuti kana varipo vari kudaro, tinokurudzira kuti vasadaro, nekuti nyika inofanirwa kugara yakagadzikana. Nyika kana paine chavaona chisiri kufamba zvakanaka, chinotaurirana. Zviri shonga nedzimwe nzira dzekutaridzira nadzo vakuru venyika vari kugara vachitaura kuti hadzidiwe.
Manga makateerera kunhengo yeZanu PF vaKennedy Mandaza. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8 PM, apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo, vanopikisa vachiti vari kushungurudzwa asi hurumende ichiti kungotaura. Tine hurukuro mumastudio edu zvakare naAmai Comfort Dondo, vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu rePumulani Foundation. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vobatwa nemhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 27 kumabasa 2023. Ikama nguntunga milinku mo endabeni zethu lamhlanje.
It's unfortunate for them to convict me for number one, an offense that I never committed. Number two, I never owned this particular Twitter account they are referring to. I have a Twitter account which I use.
Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ofunyanwe ngomthethwandaba namuhla elecala lokutshotshozela udlakela njalo uza kwetshwa kusasa.
Sisiqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni atshiyeneyo e-Afrika nakwezinye indawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe e-ready ukubana uZimbabwe wonke loZulu wonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso suka ngaphi siya ngaphi.
Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethekelela inkokheli ye-SADC le-African Union ukuyakhulumisana layo mayelana ngokhetho lweZimbabwe oluzaqhutshwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Abezanu-PF labe-TCC bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ufunyanwe ngomthethwandaba kamantshi namuhla elecala lokutshotshozela udlakela njalo uza kwetshwa kusasa. Umnumzana Ngarivume ubotshwe wetheswa leli cala ngomnyaka ka-2020, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ungarivume wetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngemva kokukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphatheke kutshengiseleni okwakumele kwenziwe ngontulikazi ngomnyaka ka-2020. Yena uyalilandula icala lele sithi ikhasi le-Twitter elicatshangelwa ukuba ngelakhe alisilo lakhe njalo akalandi lalokho okwalotshwayo. Umantshi unkosikazi Feres Chakanyuka uthe kusobala ukuba nguye owaloba amazwi okuba uZulu aphatheke kutshengiseleni ngoba ehlala ekhuluma lentatheli izindaba ngendaba zenkohlakalo esithi kumele abantu batshengisele ngendaba zokwehluleka kukahulumende. Uphinde wathi bukhona ubufakazi bokuba Ungarivume wake waya kukhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC emangalela abantu abenza inkohlakalo. Uthe Ungarivume kazange ephikise ukuba asimnikazi we-Twitter account ngesikhathi ebotshwa ngamapolisa okuveza ukuba ukuphikisa kwakhe ukwenzela ukuba angatholakalele icala okusobala ukuba ngelakhe. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Love Momaduku uchasise ngokwenzakale emthethwandaba.
The court found Jacob Ngarivume guilty of the crime of inciting the public.
Umthethwandaba uthole Ungarivume elecala lokutshotshozela udlakela. Bathi kabavumelani nalokhu akutshoyo ukuba kazanga abe kuTwitter. Ukutsho uMaduku Ungarivume uveze ukuba ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nalabo abalemibono ehlukene leyakhe.
I mean, it's unfortunate for them to convict me for number one, an offense that I never committed.
Kubuhlungu ukuba bathi ngilecala engingalenzanga angizange ngibe le-Twitter abayitshoyo, ukutsho Ungarivume. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende kangeneli ekusebenzeni kwemthetho ndaba. Abanye asebetholakale belamacala afana le kangarivume ngumnumzana Job Skala, yena ozagwetshwa kusasa. Unkosikazi Fatsai Mayere lo Tsitsita Kanembwa abatholakala belecala leli lo mnumzana wophoshi ngono watholakala engelacala. Wolunye udaba abalwa impi yenkululeko abenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association bathi sebekhiphe umnumzana Christopher Mthwangwa ukuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabo. Bekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba yeHarare abeZimbabwe National Liberation of Veterans Association laba bathi uMthwangwa usehlale isikhathi eside ngemva kokuba wavotelwa esikhundleni lesi kumnyaka elithumi edluleyo. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inhlanganiso yomnumzana Ethan Mathibela uthi balandele isisekelo sombuso wenhlanganiso yabo ekwenzeni lokhu.
Kubuhlungu ukuthi abakhokhela sabafaka ezihlalweni babazange babe lokunanza le nhlupheko yama-comrades. Bathe bona befakwa sabahamba sibe siyasebenza bezisebenzela bona le muli zabo. So sisele nje singathi siyizintanda.
Imizamo yokuzwa ukuthi uMthwangwa uthini ngalolu daba yehlule ngoba ubengasabela ucingo lwakhe luba imibuzo ithunyelwe kumakhala ekhukhwini ngeWhatsApp. Kodwa kunyanga ezanda kwedlula utshele intatheli izindaba ukuba inhlanganiso yakhe isamile ukukhetha inkokheli entsha kuze kwedlule ukhetho olukhulu lwalonyaka. Kodwa uMathibela uthe lokhu akukho emthethweni esithi baza kwenza umhlangano ukukhetha inkokheli yabo okusemthethweni. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukusungula uhambo lokuyahlangana lenkokheli yomanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC kanye le-African Union ngenhloso yokucela inhlanganiso zombili ukuthi zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo kungela kuqilivezela. Kubika uMavis Gama.
Isikhulumeli se-TCC umnumzana Ostelos Gift Siziba uchasise kabanzi ngenhlelo zebandla lakhe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka ekukhetheni abazalimela lonyaka.
Sina sokujabula ngoba i-process yethu ikhethe abantu abachiyeneyo. Kula batsha bavela ku-student movement, kula bantu abavela ku-civil society, kula ma-labor activist, kula ma-media practitioners abaritayileyo, kula ma-veterans akhethwe ngabantu abachiyeneyo. Ungakhangela uMagrade Dongo banominethwe ngabantu abaningi eMondoro, eMashonaland, eWest khona ngale. Kuyasivezele ukubana inhlanganiso isebantwini, inhlanganiso ngeyabantu.
USiziba uthi uqakathekile ukuba umkhokheli webandla lakhe umnumzana Chamisa aphatheke kuhlelo lokuyabonisana lapha kwamanye amazwe kanye labenhlanganiso ezigoqela e-SADC le-AU ukuze kuphunywe lamacebo okuphathisa ukuqhutshwa kokhetho ngendlela ebalulekileyo.
Sisiqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni achiyeneyo e-Afrika la kwezinye iindawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe e-ready ukubana uZimbabwe wonke lozulu lonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso suka ngaphi siya ngaphi.
Okugcizelelwe ngocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana abekezela Gumbo.
Abantu beZimbabwe ihistory yama-election eZimbabwe sebeyizwile. Akukho kuhle njengomkhokheli kumbe nje iparty elifuna ukukhokhela abantu ukuthi itholakale kungela lutho abantu abalenzayo. Kuyayenza ukuthi bekhanye njengabantu abayenza something, ukwenza i-diplomatic offensive nale abayikhulumayo ngoba abantu bayikhangeleli. Okwesibili, amazwe angaphansi kwe-African Union bafuna i-agenda yokuthi bekhanye ngani ba-democratic kumbe balandele imithetho yabo. So ukuthi liphushe amazwe lawa implemente imithetho yabo ngoba imithetho yezwekazi le-Africa, imithetho ye-SADC yokuthi ama-elections kumele be-free and fair, kufakiwe ama-guidelines.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa yena upha umbono wakhe ngodaba lokwamukelwa kwamalunga aye kwamanye amabandla abafisa ukuncintisa kukhetho bemele i-TCC.
Indaba le ilokuhlupha kodwa ilobunandi njalo. Kumele sinanzelele ukuthi ipolitiki ihamba njengevangeli. Kutsho ukuthi ungavula inkonzo ukhona ukwemukela lo muntu ozabuye sithi mina sengifuna uNkulunkulu. Sinanzelele njalo ukuthi okwakwathesi iningi labantu abaphuma ebandleni akade bephuma kulo ngesikhiwa singathi ngabantu abapolitically active, ngabantu abawomele ukusebenzela ipolitiki.
Abe-TCC bathi khona kuzoqhutshwa ihlandla lakugcina lohlelo lokudinga abazamela leli bandla kukhetho oluzayo, bevelela kumagama alabo abathakazelelwa nguZulu ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Bathi kodwa bakhathazekile ngenhlawulo ebizwayo lapho sekubhaliswa amagama abazancintisa kukhetho ezama-nomination fees, kodwa besithi balabo abantu abeneleyo abazomela ibandla leli kizo zonke indawo lapho kuzoncintiswa khona. Abebandla leli bakhala njalo ngokungaphiwa ugwalo lwabalelungelo lokuvota lona ukhetho solusondele. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umhlangano walonyaka weTransform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls eZimbabwe okwakuqala embalini yawo, wona ovele uqhutshelwa kwele Rwanda uqhubekele phambili namuhla. Lo mhlangano uqale izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe izinkokheli zamazwe amahlanu ezibalisa uMongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, uPaul Kagame waseRwanda, uHakainde Hichilema oweZambia, inkosi ye-Eswatini, uMswati wesithathu kanye lomnumzana Lazarus Chakwera waseMalawi. I-Studio 7 ixoxe lomeya weVictoria Falls, umnumzana Somvelo Dlamini, yambuza ngokuqakatheka kokuqhutshelwa kwalomhlangano edolobheni lakhe.
I-conference leyi eyenzele eFentiyozi izaphathisa kakhulu uZulu weVictoria Falls ngokuba abantu bayathola imisebenzi. I-Falls ibivalile ngenxa yokuthi i-COVID-19 pandemic ama-effects ayo ebesenza abantu bengatholi imisebenzi. So kwakathesi abantu batholile imisebenzi, njalo i-conference leyi iletha abantu abaningi, 3,200 delegates, ukwenza ukuthi bethole i-business, ama-lodges, ama-hotels ebegcwele iviki yonke leyo, okwenza ukuthi impilo itshintshe ebantwini. Njalo ifundiswa okuningi, especially on the use of ama-ICTs, new technologies in doing business, loku-collaborate kwama-African countries in order to transform people's lives. Soon after this conference, kuyaqalisa i-carnival, kuyaqalisa namhla, phele mhlaka between 29 and 30 konapho. Ngathi this week yonke business ingenile force. Ama-tourism companies are doing a lot of business. Impilo yatshintsha ebantwini.
Umnumzana Somvelo Dlamini ngumeya wedolobho leVictoria Falls. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority, umnumzana Godfrey Koti, ngomcimbi weVictoria Falls Carnival ozakwenziwa ekugqitshweni komhlangano lo omkhulu oweTransform Africa Summit.
Lo umdlalo owenziwa ngusomabhizinisi abatshiyeneyo abambanayo ukuthi basincedise ukuthi sibone ubuhle obukhoke kwezamadikri ezamasikari lezi-ke nabazilibazisayo bonke abahambayo ababefuna ukuza eVictoria Falls. Siyabaqonqosela sibili kakhulu ukuthi beze bezeqinisa bezobona ubuhle obukhona kuleli lizwe laseZimbabwe, bezobona ubuhle obukhona eVictoria Falls. Sikhangele njalo-ke labangane lezihlobo ezizobuya ezifike kubo 5,000 kulo nyaka, lapho esengele khona kuye ukuthi kuyabe kuyindawo enhle kakhulu ukuthi abantu baze bazozilibazisa. Kodwa thina njengatourism masikhangele abantu laba ngu-5,000, sikhangele ukuthi ngumuntu ozasuka lapho avela khona uzagada lo bhasi kumbe uzashayela imoto yakhe lapho esezofika-ke eVictoria Falls, uzadlula endaweni ezijiyeneyo ebona kona okuhlukene esidla bezilibazisa endleleni. Lapho-ke i-economy ye-tourism iyabe ihambekayo, sikhangela njalo ke indawo zokulala nezokuphumulela khona bazabe besincedisa labo senza kweke ukuze kulezi ndawo beletha ke izizo ehlukileyo ke ekuhlandla ke le-tourism elokwethekelela bethekelelwa khona ngaseke ngase-Victoria lamazwe ahlukeneyo azabe khona ahlasimisela iNamibia, iBotswana, iAngola, iNigeria, iRwanda babe lapho ke besenza into ezehlukene ezilokuzika ngaphakathi ke kuleli hlandla ke e-Victoria Falls.
Umnumzana Godfrey Koti yisikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority. Umphathintambo kahulumende waseMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken namuhla uxoxisane lomnumzana Anthony Guterres unobhala jikelele we-United Nations kanye lomnumzana Moussa Faki Mahamat umgcinisihlalo we-African Union Commission ngokwenzakala kwele-Sudan lapho kulabantu abedlula kancane amakhulu amahlanu 512 asebefile empini yomvukela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalwisanayo kulimpi uGeneral Abdel Fattah al-Burhan okhokhela ibutho leSudan lo General Mohamed Hamdan Dagalo okhokhela icele lebutho ele-Rapid Support Forces bevumelane ngolwesibili ukuthi bake babeke phansi izikhali okwensuku ezintathu ukwenzela ukuthi amazwe wonke esuse izizalwane zawo kulelo lizwe. Kodwa abezindaba abe-Reuters babika ukuba iqhubekela phambili limpi kwezinye indawo edolobheni elikhulu ele-Khartoum. Kubikwa njalo ukuba kulabantu abaningi abagoqela abadabuka eZimbabwe abafisa ukuhlengwa ngamazwe abo lenhlanganiso ezizimeleyo abalwisanayo amacele alwisanayo angalalelana umanyano we-African Union amise limpi. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thabang Nare ocubungula ezombusazwe ezimele.
Indaba yeSudan indaba enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi ngo-2019 kwaba le-coup. Kwathi ke ngo-2021 kuzanywa ukuthi amandla ebuyiselwe abantwini ekhitshwe emasotsheni kwaba le-coup njalo. Siyazi ukuthi kulamadoda amabili lapha uGeneral Burhan loGeneral Dagalo. UDagalo waziwa futhi kuthiwa nguHemet. And uHemet bathi amabutho akhe usewakhwezile lakhulu inani ukuthi kuyafika 100,000, 120,000 amasotsha. And kukhanya batshaya imbhobho, batshaya izigwagwagwa, badubule amaframachina e-airport enkulu yeSudan ukuthi bona bazimisele ukuthi bethathe umbuso. Indoda engani ifisa ukuthi ibe nguKadhafi eSudan, ibe lamandla wonke, ibe ngupresident njalo, ibambe ibutho.
Umanyano we-African Union kumele wenzeni ngalokhu babanani?
Ukuthi i-African Union kuthiwe izahambe iyengenela. Akusonto elula leyo. Ngenxa yokuthi nxa abantu bezimisele ukuthi sokuliwa and kuzaliwa omunye eze ethatha amandla, kunzima. Ngaphandle kokuthi i-African Union layo kade kuthiwa ilamasotsha, nxa kuthiwa kulamazwe azakhitshwa amasotsha ehambe eSouth Sudan ebeselwisana lalaba abantu abakhona. But nxa ukhanyela inani lamasotsha 120,000 liningi kakhulu.
Amanye amazwe-ke kumele enzeni lawo khonapha babanani?
Kulamanye amazwe akade engenela okuthiwa angenile eSouth Sudan, abanye bacabanga ukuthi o-Saudi Arabia engxenye yibo abanika lo uGeneral Dagalo Hemet imali. So akusonto elula ku-African Union. I-African Union isanda kuvela e-Ethiopia lapho ekade ikhumisana imlotha kulaba abanye kade besilwa bevela eTigray belwisana lomongameli Ahmed. Asazi ukuthi kuzozalwa nkomoni eSudan. Kungathatha isikhathi kulokhu kuliwa kuze kuphume lo ozazibona eseyinkunzi ukhanya zinkunzi ezimbili ezisesifayeni lapha. So elemelika kuyaba kuhle lisebenzele United Nations, lisebenzele African Union, kufakwe ipressure, kufakwa ukuthi abangakwenza ukuthi leyimpi ime.
Umnumzana Thabang Nare yingcweti kwezombusazwe ezimeleyo. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Joe Biden weMelika wenzele omunye wakhe umongameli Yoon Suk-yeol wakwele South Korea idili ntambama izolo. Ngaphambilini uBiden wazise ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwamazwe omabili esizanikeza ele South Korea ithuba lokudlala indima enkulu ekuqoqweni kwamaqhinga okumelana lengozi yokuhlasela okungabe kuqoqwa ngele North Korea ngezikhali zempubhiso ezenuclear. Owake waba ngusibalukhulu wesabelo se-Arkansas kwele Melika u-Asa Hutchinson ngolwesithathu usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokufuna ukumela ibandla lakhe lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli olulandelayo. Abebandla le-Triple-C labezanu-PF bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo okuthiye uzulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi. Abe-Triple-C bathi ukukhuphuka kwentengo lokhu kuveza sobala ukuthi ibandla lezanu-PF selehlulekile ukulungisa umnotho. Ngokunjalo, bathi kumele likhitshwe embusweni kukhetho oluzayo. Kepha abezanu PF bathi osomabhizimusi bakhuphule intengo ngabomo besebenza le-Triple-C ngoba bezama ukucunula uZulu ukuze engavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Idola leZimbabwe lalo liqhubeka liguguteka nxa liqathaniswa lelemelika. Idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola aseZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisishiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili 2000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leTriple-C umnumzana Abednego Bebe endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kunesandla esithile esiqatshileyo esiyiso esenza ukuthi kube lo mumona lo obangela ukukhwela kwezinto. Ngokunjalo ke ngendlela zabo yizo abazenzayo zokuthi abantu basole uhulumende okhona, yikho abakufunayo khonokho laba abakwenzayo. Ngoba ngeqiniso lonke ungakhangela nkomo, uhulumende wavula ukuthi abantu baziyenzele amabhizinisi abo. Amabhizinisi mahle, abantu bencintisana kungela price control. Abantu bezenzela intengo zabo zokuncintisana besehlisa intengo zisiya phansi. Njalo intengo akukhangelelwanga ukuthi ikhwele, kodwa-ke ngezindlela kuncedisa i-opposition konke khonokho okwenzakalayo. Kuyabe kulimaza uhulumende weZANU-PF. Kwenziwa ngabomo khonokho nkomo. Izinto ezenziwa yiyo kuthiwa yi-sabotage, isimile enkulu kakhulu eyokuthi izondise abantu begcine bebona angani uhulumende uyehluleka ukubavikela lapho kumele bavikele khona, ikakhulu ekukhweleni kwezinto.
Babu Bebe nansi indaba yamuzu babu Gawule akhuluma uthi yisabotage intengo zikhwezwa ngabomo ngoba osomabhizimusi bafuna kukhitshwe uhulumende weZANU-PF.
A poor carpenter always blames his tools. Yisibuyi leso. Kuyabe kusitsho ukuthi indoda ehlulekayo iyabe isisola ukuthi sancele sami leso sikuthundu ingqamu yami kayilolwanga, hhayi ihloka lami leli bagamula phansi. Yikho kwenzakalayo kathesi esikuzwa kugcinwa ngumalimami lapha.
ambe umalimani nalapho kondi na ukuthi okwakuqala thina khona eZimbabwe singaze sicatshe ngomunye. Akusela muntu weZimbabwe ngisho oyedwa naye umalimani nalo ugawule kasayifuni ibhondi funa i-US dollar. Ngikhuluma kathesi ngikhuluma akula oyedwa ongathi mina mfuna ibhondi, mina uphakama isandla kakho eZimbabwe kathesi, ngoba sikhuluma kungenje izitolo zemakhaya izothuka. Akusela ezithatha ibhondi, abantu abathengisa amatamatisi akusela ofuna ibhondi. Kutho ukuthi khonokho okwakuqala asivumeli ukuthi kune problem ngoba yena usola isandla esingekho. So ukuthona sizala ngokuthi khona kule sandla, akula sandla la, kunokwehluleka. Ukwehluleka ikhonomi weZimbabwe awusikho ukuthi udalwa ngabantu ukuthi bawehluleke, kodwa udalwa nguhulumende. Ngoba uhulumende kufanele abise amapholisi azakwenza ukuthi khona ikhonomi ithuthuke iye phambili. Ama-policies kawadalwa ngababhizinisi, kodwa adalwa nguhulumende obusayo. Akudingi rocket scientist malimane yekuyela ukuthi imrobhe abantu kungaba kungasisemdiyeni.
Nanso baba Gawule amuzwe akhuluma uBhebhe. Kanti njalo izolo sizwe umsekeli kamongameli ubaba uChiwenga sithi yena ukukhithika kumbe ukutshabalala kwedola leZimbabwe akutsho ukuthi umhlaba usudilika. Kodwa njengokutsho kukaBhebhe labanye esikhuluma labo uZulu jikelele bathi hayi kusukela kukhetho lwedluleyo kuze kufike manje umnotho uyalehlula, selehlulekile baba Gawule, yikho idola liqhubeka lichabalala nje.
Ngiyakuzwa baba Nkomo umzukulu wami uBhebhe, ngiyamuzwa sibili. Kodwa ke mthanda ukuthi ngithi mina uBhebhe ngike ngimbisele emuva ekutheni ngemva kwalokho uMinister of Finance wananzelela ukuthi kwakule mali zokuganga ezazifakwa ezomoya lezi ama-RTGS ezazisezilokhuzwa ngale angabanye bezifakakwaso kukhweza suku zonke ama-rate ekhwela suku zonke. Kwakusenziwa ngubani lokho? Kwakubangelwa yini khonokho ekwakusenza ukuthi ama-rate akhwele suku zonke? Uminister of Finance uMthuli wagcina esesiba lecebo wakuvala khona kokuyinto kwakhona. Kodwa ke uyabona nxa uMthuli ezama ukuthi evale la izigangi lezi ziyabhoboza futhi igabha uvuze kwenye indawo, amatsotsi ke agcwele indawo yonke lakikho epartment akhona amatsotsi, izigangi zikhona indawo yonke, ku-opposition zikhona nakudamtiyo zikhona izigangi. Yikho enti mina asingeke sibleme i-government yeZimbabwe. UMthuli is working very very hard ukuthi aqondise izinto njengominista wefinance.
Luyasondela ukhetho baba Bhebhe, lina njenge-CCC kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe? Kungani abantu bamele belivotele?
Wathi ngizakutshela into ezintathu mpinkami, ngiyabuya kwekwakwangiziphe-CCC wathi ngiqale ngitshela abantu iqiniso ngiqondise ubaba umamami la. Kule nto ezintathu eziphilayo la, kule nto okuthiwa yikwehluleka, kule nto okuthiwa yikwedlulwa, kule nto okuthiwa yikuthutha. Okwakuqala izane iyehluleka, ithi iyehluleka ibisisola abanye abantu. Wangisithi iyehluleka ngiza kuqathanisa lokuthi iyedlulwa. Thina ngesikhathi senti sisila into yenkululeko, sasidiliza amadibha, sasidiliza izikole zethu ezijise ezinye sizivale. Kodwa uSmith kazange ayihluleke, size salithatha ilizwe simsapotheda. Yenze ngikhuluma ngesapoti sengiqamba line ayibeka ekamalimami yokuthi kule sapoti njena akhuluma ngebalali njayo.
UMnumzana Petnico Bhebhe lilunga lebandla le-CCC. Ubexoxa endawonye lelunga leZanu PF uMnumzana Believe Gawule. Ku-Live Talk wasihluzeni bomama namuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana ezindlini, i-domestic violence. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume uza kwetshwa kusasa ngemva kokudliwa licala namuhla. kwanele olivalelisayo ngontungami lenkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona. Murara zvakanaka muri yezimbabwe.